Tinogamuchira zvikuru nekufara kuti vakuru vehurumende vemuAfrica tiri paAfrican Union vaisa chisungo ichocho nekuzvipira kuti vachaita zvose zvavanokwanisa munyika dzavo kupedza nyaya yechild marriage yevana vari kuwanikwa vachiri vana vadiki. Tichigamuchira zvakabvumiranwa izvi kuAfrican Union, chinonyanya kundikoshera ini pache zvangu ndichishanda ndiri muAU uye ndiriko kuYWCA ndechekuti zvisungo izvi zvinofanira kunge zvichizotevedzerwa munyika nenyika yemuAfrica. Vana vawane dzidzo, varambe vari muzvikoro kuitira kuti vasange vachizopinda muwanano senzira yekuti vabude munhamo, uyewo kuti nyika nenyika igadzirise kune avo vanoti chikaranga chedu kana kuti tiri pamagariro edu netsika kuti vana vanokwanisa kuwanikwa vari vana vadiki. Asiwo ndinoshungurudzika ndakatarisa kunyika kwedu kweZimbabwe nezvandakaverenga nekunzwa kuti kumatareji mhosva vaiti mwana ari pama12 anokwanisa kunge achibvuma kuenda pabonde. Saka ipapa panofanira kuti pagadziriswe sekuti hatingatika nerimwe divi tiri kuti tuda kupedza dambudziko rechild marriage, pane rimwe divi tiri kupa mukana wekuti vana vanga vane kodzero yakadai vachiri vadiki.
Munoona zviri kutaurwa kumisangano yakadai zvichibatsira here nyanya kunyika dzakadai seZimbabwe?
Chinotikoshera ndechekuti zvinenge zvakurukurwa zvinofanira kuzotevedzerwa pamaitiro nemabatiro paupenyu. Saka takatarisana nenyika yedu yeZimbabwe tinenge tiritarisira kuti izvozvo zviri mubumbiro redu remutemo zvatinoti gender parity, madzimai namadzibaba vapinde muutungamiriri zvakaenzerana zvinofanira kutevedzerwa. Saka pari zvino semamiriro akaita utungamiriri tiri kuonawo kuti hatina utungamiriri papresident, tina mavice president maviri echirume. Saka dai waro zvaigadziriswa kutiwo pange pane vanhukadzi vanopinda paleadership iyoyi, chekuti ndizvowo zvinobvumiranwa pabumbiro redu remutemo. Saka takatarisa kuna 2018 tichizopinda musarudzo, tinenge ndotopawo kurudziro yekuti vemapato nemapato akasiyana-siyana vaivewo nemadzimai anokuzidza kuitira kuti tinge tine utungamiriri hwevanhukadzi pane zvekutungamirirwa kwenyika.